ndinotenda zvikuru vakandemiri nekundikoka kwamaita. Aiwa, makorokota ndedu tese. Zvakava zvinofadza zvikuru kuti nziyo nhatu dzandakaburitsa gore rorapfuura ra2022 dzakagashirwa nemufaro wakadaro muZimbabwe. Zvakatipawo manyawo yekuti tirambe tichishingirira nebasa redu rekuimba iroriri.
Vanosarudza sei nziyo idzi, mukoma Isaac?
Masarudziro avanoita ndeyekuti pavhiki rega rega vateereri vanovhotera nziyo dzavanoda, nziyo dzavanofarira. Nziyo idzodzo idzo dzine dzaita mukurumbira, dzine dzavhoterwa kudarika dzimwe, ndo dzinopinda mutop 20. Saka panozopera gore vanozoda kuona kuti ndedzipi nziyo dzakagara mutop 20 muya umu kupfuura dzimwe, ndedzipi 50 dzanga dziri mutop 20 pavhiki rega rega kudarika dzimwe. Saka inenge yawana mavhota aya yekuti inoramba iri patop 20 for 40 or 45 weeks kana iriyo yatungamira dzimwe dzese, ndo inozoitwa song of the year. Saka ini ndakaita rombo rakanaka rekuti kambo kangu kanonzi the score ndiko kakagara mumacharts kudarika dzimwe dzese. Imwe inonzi uye uye ndiyo yakazoitawo number 4. Kwozoita imwe inonzi Chimandara yakaita number 35. Asi Chimandara takanga tairwisa 2021, saka mavhotsa aya akagashira muna 2021 haana kuverengwa ipapo. Kwakangoverengwa yakagashira muna 2022, saka naye akanga iri kuna 35. Kwasi inovimba kuti dai tanga takairwisa muna 2022 ingadai yakatowanawo nzvimbo iri pamusoro. Asi tinofara nazvo nekuti nziyo nhatu hadzizi nyore. Handifungi kuti kune umwe muimbi pa50 ivavava akawana nziyo nhatu. Vazhinji vane 1, koitawo vamwe vane vaine 2 vashoma. Saka tinotenda kuti takakwanisa kuwana nziyo nhatu dzakapinda mutop 50, zvichiburikidza kuti yepamusorosoro yacho ndeyangu. Tinotenda vateereri vakavhota vachindisapota kudaro.
Tinoona kuti imi muri kuno kuAmerica asi muri kuita mukurumbira kuZimbabwe. Muri kuzvikwanisa sei izvi?
KuZimbabwe ndane nguva refu chaizvo ndichiimba. Ndakatanga kutsikisa kambo kangu kekutanga ndichiri mudzidzi paUniversity of Zimbabwe muna 1986. Ndakazomboti ndirei ndichiita zvechikoro, asi pandakazopedzisa chikoro takazenge takuburitsa music kubva muna 1998 kusvika nhasi uno. Tanga tichingoburitsa music tichitumira kuZimbabwe ichirira paredio. Saka zita rangu izita rinoti zivikanwei, chero zvazvo risati raita mukurumbira wakanyanya raakuzivikanwa. Uye kana waburitsa kambo kane kakazvinakira, vashamarari pamaradio stations vanoda kukaridza. Saka nziyo dzatatichingoburitsa dzadziri nziyo dzadzichiridzwa paTV neparedio. Saka vanhu vane karuzivo kekuti kune mimba inonzi King Isaac. Asi tinovimba kuti zvaitika izvi zvichatozoita kuti zita racho ringe richizivikanwa kupfuura zvarari chiita mazuva apfuura aya.
Ko, zvii zvamungaudzawo vamwe vana veZimbabwe vari mudiaspora kana kuti vari kunze kwenyika vanoitawo zvakasiyana siyana zvakaita semitambo nemimhanzi?
Ndingati hama dzangu dziri kuno kudiaspora vanoita zvemusic kana zvemaarts kana zvimwewo zvavanoita, zvakakosha kuramba tine hukama nevanhu vari kumusha, kureva kuti tinofanira kupota tichidzokera tichinovaratidza zvatiri kuita. Ini ndinowanzodzokera kuZimbabwe. Kana ndadzokera kuZimbabwe ndinoenda pamaradio station ndinotaura nevemapepa kuti vazive nemabasa andiri kuita. Saka zvakakosha kuti vanhu vekumusha vakuzive, nekuti pane pamwe pekuti chero vavekunoko vakada kuti vashande newe vanomboda kunzwa kuti unozivikanwawo here kumusha kwako. Kana usingazivikanwi zvinongovanetesa. Mbichana vada kuti vanzwe kuti uyu tinomuziva, uyu munhu wedu, vanhu vanomufarira, vobva vawanawo simba rekushanda newe. Hatingati ndizvozvo chete zvazvakakoshera. zvakakoshawo pakuti vanhu vekumusha vanofanira kuzivawo kuti vanhu vari kudhayasipora havana kubva vakanganwa nyika yavo. Ini ndinoimba nechishona nechindevere, ndinoimba nechirungu, asi ndinoratidza kuti ndiri munhu ari kuramba achingofamba nenyika yangu chero zvazvo ndichigara kure. So kana tadzokera kumusha zuva izvi, kana iwo mashows aya ndanga ndiri kumusha muna July umu, nguva yangu yanga iri pfupi asi takakwanisa kuita 2 shows. Saka zvinhu zvakadaro izvozvo ndo zvandingatokurudzira veukama vari kuno kuti kana muchinge muri mumusic kana mumaarts mamwe, dzokerai kumusha muchinoperforma, muchienda paredhiyo, muchibudawo manewspaper, muchiita kuti vanhu vazive kuti mune basa ramuri kuita, muri kusimudzira nyika, muri kure asi hamukanganwi nyika yenyu.
Zvine mubayiro wemari here izvi, mukoma Isaac?
Mubayiro wemari hapana. Asi tingati hedu zvinoita kuti vanhu vazive nezvemusic yauri kuita kana uchinge wagashirwa nevanhu kudaro kuti vanoramba vachingovhotera nziyo dzako. Zvinoita kuti vamwe vatiwo dzakambomira seiwo nziyo idzodzo woda kudzinzwawo. Zvikadaro zvinonaka nekuti pamwe uchadzokera kumusha woda kuita show, vanhu vanenge vakuziva kuti ndiyoyo kuimba kambo aka, ndiyoyo kuimba kambo aka. Saka mari irimo asi haisi yekuti unobva watonzi iyi apa, kureva kuti ramangwana nziyo dzako dzinogona kutengwa, ramangwana vanhu vanogona kuya kumashows.